mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzezvinoinyika izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita nekuti takugara sevanhu vepasi rose takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana
Misa Zimbabwe inoti iri kushushikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality, and what we've done has been amazing, and we have done an amazing job, and it's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Va Donald Trump vanoti hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira coronavirus muAmerica.
So what we should be doing now, there should be a national standard instead of leaving this up. It is a presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Asi va Joe Biden vanoti America ine dambudziko rekushaya mutungamiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc ichienda pamhepo bazi rezveutano range risati rabudisa mamiriro akaita chirwere checovid-19 munyika asi patakapedzisira kutambira mashoko avo nerimwe zuro bazi rezveutano raiti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vanoita mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231 vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vape zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu 8055 vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana 7640 mukuru wesangano rinoona nezvenhau remisa Zimbabwe vatavanhu mwoyo vanoti vari kushushikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill iro rinonzi richaona vanonzi vanenge vachishora nyika kuburikidza nekutaura nedzimwe nyika vachisungwa munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakaudza bepanhau resunday mail kuti ibasa rehurumende chete kudyidzana nedzimwe nyika asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu wakanangana nekusunga mbira dzakondo vanopikisa mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vamoyo
kutaurwa kunoitwa nehurumende kuti yakuda kuunza zviga zvinomisa kuti vana vezimbabwe vataure nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunoratidza kuti Zimbabwe yakutsvedza kubva pakumira pakushanda kana kuti kutonga zvejekerere kuenda pakutonga kweumbimbi ndoga vachishandisa masimba ehurumende kuti vange vachibata vanenge vawanikwa vachitaura nedzimwe nyika vachivakandira muchizarira mukuburikidza nemutemo wavanoti Patriotic Bill ukange wabuda wakadaro unenge wakunzi Patriotic Act zvinenge zvakureva izvo kuti hauchabvumirwi kubudisa pfungwa dzako kune zvimwe zvizvarwa dzezvimwe nyika izvi hazvikwanisike mukurarama kwatinoita nekuti takugara sevanhu vepasi rose takabatana zvikurusa kuburikidza nemasaisai nemadande mutande nezvinosiyana siyana
saka izvi zvinorevei semaonerenyu
zvazvinongoreva ndezvekuti kana hurumende ikauya nemutemo uyu chose chaunotaura chinogona kukusungisa zvazvinongoreva ndezvekuti hurumende ikangofungira nenguva ipi kuti wataura nechizvarwa cheimwe nyika kuburikidza nemizinda yavo muZimbabwe wakutokwanisa kubatwa vachimira kuferefeta uyezve kana vazopedza vokutongera mutongo wekuti wapara mhosva inoparwa nenhunzva tunzva dzinouya iyo ichinzi criminal offense.
Ko bumbiro remitemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro redu remutemo kuburikidza nechikamu chesection 61 chinobvumira chose kuti munhu wese ataure zvakasununguka zvisina kuvhiringwa nehurumende nenguva ipi zvayo. Zvinotsigirwawo nezviga zvatinopiwa zvikurusa nechikamu cheAfrican Commission on Human and People's Rights kuburikidza nezviga zvavo zvavanoti Declaration on Human Rights. Izvi zvazvinongoreva ndezvekuti Zimbabwe yakubva pazvitsidzo zvainenge ichifarwa kuremekedza zvinopiwa zvikurusa nemagungano akaita se gungano rekuungana kwezvezvarwa zvekuzasi kweAfrica, Southern Africa, gungano reAfrican Union, gungano reUnited Nations, avo vanokudza zvikurusa zviga zvinopiwa kuburikidza neBill of Rights.
Rinoti kudi iro biri rezvekodzero iri kana kuti Bill of Rights?
Bill of Rights inotaurei? Inongotaura kuti munhu wese akasununguka kutaura, akasununguka kusangana newose waanofunga kuti anokwanisa kusangana naye woita hurukuro, akasununguka kumira pane vanomira nezvaanobvumirana nazvo yavanoti iyo assembly. Izvi zvinenge zvakuvhiringwa nemutemo uri kugadzirwa nehurumende yebato rinotonga reZANU-PF. Isu sevisa Zimbabwe tinoti hurumende yeZimbabwe hairarami yoga kana kuti hairarami mumhepo yayo yoga, inorarama nedzimwe nyika kuburikidza nemakungano andataurai. Saizvozvo inosungirwa kuti icherechedze urongwa hwose hunoitwa nemakungano aya kwekuti iremekedze kodzero dzevanhu zvikurusa dzekutaura, dzekusangana, dzekuti vane muoniro umwe chete vaungane vafunge kana kuti varatidzire zvisina mhirizhonga. Saizvozvo semisa Zimbabwe tinoti mutemo uyu wabva pazviga zvinotarwa nevanofunga zvakajeka vakaita sana United Nations, sana African Union.
Asika hurumende iri kuti izvi ndo zvinoitwawo kune dzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America.
Hurumende kana yakuda kuita umbimbi ndoga inoita zvese zvainongoitwawo nebere kana roda kudya vana vayo. Inorarowanza kubva rati makunuirira kunge mbudzana ndopatakunanga.
Mukuru wesangano rinoona nezvenhau remisa Zimbabwe vatavani moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party vachangopedza kupindura mibvunzo yavanhu vachitsvaka rutsigiro rwemusarudzo. Vaviri ava vange vachitaura nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yanyanya kutaurwa pamusoro payo ndeyechirwere checovid-19. VaTrump vati hurumende yavo yakaita basa guru mukudzivirira kufa kwevanhu sezvo vanhu vanopfuura zviuru mazana maviri ane zviuru gumi nezvisere 218,000 vakafa.
As president, I can't be locked in a room someplace for the next year and just stay and do nothing. Now you take a look today at the UK, you take a look at Spain and France and Italy, there's tremendous spikes.
But our death rate is worse than, well, not Spain, but the other countries.
I have things right here that will tell you exactly the opposite.
Me too.
So the UK is up 2,500%, because I knew you'd be doing this, I know you very well. The UK is up 2,500%. The EU is up 722%, and the United States is down 21%.
So we have, our deaths per capita is among the highest.
Excess mortality, we're a winner on the excess mortality. And what we've done has been amazing, and we have done an amazing job. And
It's rounding the corner, and we have the vaccines coming, and we have the therapies coming.
Asiva Biden vati America iri mudambudziko rokushaya mutungamiri anogona kuchengetedza vanhu. Vati va Trump vakataza kuita basa ravo.
And so the point was, you missed enormous opportunities. And kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all, when the summer comes, it's all going to go away like a miracle. He's still saying those things. And the economy of science said so. I said I'd follow science. So what we should be doing now, there should be a national standard. Instead of leaving this up, it is the presidential responsibility to lead. And he didn't do that. He didn't talk about what needed to be done because he kept worrying, in my view, about the stock market.
Muzvina fundo Elliot Masocha vepa DeFry University avo vange vakatarisa nekuterera vaviri ava vachipindura mibvunzo vanoti hapana chitsva chabuda asi vachiti va Biden vakwanisa kuudza vanhu kuti zvavanoda kuvaitira ndezvipi kana vakakunda musarudzo. Vamasocha vati va Trump vatabisa mukana wekukurudzira vanhu kuti vashandise mamasks sezvo ivo vakabobatwawo nechirwere ichi.
Ndabata musiyano wavaviri ava kubva pazvimiro zvavo kana chiti zvimiro zvavo ndinechitarisa kuti unotaura zvine uremekedzo pakubvunzwa kwavava vachiitwa navavhoti nokuti vanhu vangasangohusisa kuchinonzi town hall chii. Chinonzi town hall kutaudzana navavhoti vangava vepati yako, vepati imwe navamwe vari pakati vasati vaziva kuti vachavhoterani. Saka ndavona vanhu vaviri ava President Trump nava Joe Biden vari kukumbidza vari vanhu vakasiyana zvikuru pavanenge vachitaura navanhu vanoda kuvavhotera. VaTrump vanga vachitaura zvinenge zvakandoita ndanyabvu zvinenge zvimwe zvokunje ngazvekamubvunzo unenge wabvunzwa pamwe chete nokungodzokorora zvavakanguri vabvirira kutaura kuita sokuti ndo vakaita mashuro okuti mabasa anga ari maamerica pasati pauya COVID-19 ange aripo zvavakaona mabasa ewaitiwa paechikari. Tichitarisa kuna vaJoe Biden vava vachitaura vaine vari munhu unenge uno rukudzo kuvanhu veamerica, munhu wakadzikama, munhu wanga achinatsokupindura mibvunzo yanga ichibvunzwa navavhoti ava. Akavatarisa kumaziso avo kuti izvi ndizvo zvandichaita, izvi ndizvo zvindichakwanisa kuti ndiitire vanhu.
Kana dume vanga vaita izvi pamwe chete pachinambo chekuti umwe ari kwake umwe ari kwake, munofunga kuti ainzi akunda umwe ndiani pavavira?
Mavonero angu ndokuti vaBiden ndo vainzi vakunda umwe, nokuziva kwatinoita isu vaDonald Trump kuti zvinenge zvimwe pamwe zvinovanetsa kusemunhu wakabva kubhizinesi kunatsokupindura mubvunzo. Vakadzikama vachikukidzana navaBiden, vaBiden vanobva vataura vakatarisa kuvanhu vanovavhotera, vaBiden vanobva vataura vachipindura mubvunzo unenge wavhunzwa iwoyo. Pamwe vachizvishoravo pano pa91 vachizvishoravo kuti apa mutemo wandakanyora 1994 ndakazoona kuti yanga iri mistake pakati. Hausi wakazviona izvozvo kuna vaTrump vanenge vanongozvireva dundundu. Tindoona sekuti kunzvenda nzveka mubvunzo kunoita vaTrump nokutaura vaine chindini pamwe chete nokungoshora vamwe kwai kunoita kuti vavanze apa havana kuhwina apa vaBiden vanenge vahwina ipapo. Apa ndiwo maondero andazviita ini.
Asi munofunga kuti vanhu vanga vachibvunza mibvunzo iyi kana kuti vanga vakatarisa paterevhizheni pane zvavawana zvingavabatsira here mukusarura wavanoda pavaviri ava?
Hapana zvazvo zvitsva zvati zvabuda ipapa pamibvunzo yava vachibvunza vanenge vanga vachingoyanya kudzokorora zvimwe zvavakataura nechekare. Asi chandavona ndechokuti vanga vachinzwa nokuona vanenge vanzwa zvirongwa zvavaBiden chii chavachaita kana vakasarudzwa ivo, chakasiyana nechichaitwa navaTrump kana vakasarudzwa ivo. Zvichinyanya kunangana nenyaya yeCOVID-19 chirwere chauraya vanhu vanosvika ma215,000 vaTrump vasinganyanyi kusimbisa kupfekwa kwemamask. VaTrump vachiramba vachingoita marara acho iwo vanhu vachidi vanhu vachibatwa nechirwere ichocho vachingo zvipatara ivo zvino zvipatara zvozara pa50 masketi omaamerica 38 akai kuti vana vayo zvirwere zvacho zviri kunyanya kuwanda saka ndinoona sokuti vabiden vasimbirira kuti kana ini mukandisarudza ndichataura chokwadi vatiramba havana kutaura chokwadi apa kuti chirwere ichi chakaipa zvikuru vatiramba vari kuramba vachingosundidzira vanhu kumarare vavo kuti huyai vanhu vachibatwa nechirwere vatiramba vari kuramba vachingoita mamistakes avakaita kare wokusakatanidza vanhu vomuamerica vatema vanobva kunana south america navarungu vari kungoramba vachingoita sokuti vari kukutidzira izvozvo zvagara zvichingovapa hapana chiri kumboita zvakanaka
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sangano relegal resource foundation rinoti rinofara nemutongo wakadhurwa nedare repamusoro rehigh court musi wa7 mwedzi uno uyo wakati kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwi kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika sangano iri rakabatana nesangano redef zimbabwe trust vakaenda kudare vachipikisa chikamu 193 chebumbiro remutemo icho chinotaura pamusoro pekusungwa nekuchengetedzwa kwevanhu vasinganzwe kana kutaura mutongi wedare akatambirawo chikumbiro chekuti mutemo uyu uvandudzwe akatora kuti kurukota rezvemutemo ringe raona kuti chikamu chemutemo ichi chavandudzwa mukati memwedzi mitanhatu vanomirira nyaya dzinoendeswa kumatare nelegal resource foundation amai valeri zvikuya vaita hurukuro najonga kandemiri westudio 7
takafara chaizvo patakapiwa mutongo uyu nekuti isusu selegal resource foundation ishuviro yedu yekushanda nevanhu vanorarama neurema hwakasiyana siyana asi tikatarisa panyaya yatakaunza mudare ndeyavo vane dambudziko rekunzwa kana kuti vasingatonzwi zvachose saka dambudziko rariri kuitika ipapo nderekuti vanhu vaiti vakaenda kumatare dzimwe dzenguva kunenge kusina sign language interpreter kana kuti muturikiri anoparura nyaya yesign language saka kazhinji munoziva kuti kana muri kuturikirwa nemunhu asina ruzivo ruzere kana kuti munhu ari kuita zvekiya kiya anogona kurasika kweumbowo hwakakosha kana munhu ari mudare ende mutemo yedu haisi kunyatsoburitsa pachena kuti saka zvochinzwii kune avo vane dambudziko rekunzwa ndosaka makationa tichienda kudare nenyaya iyi
munoona here vane masimba ekugadzirisa mutemo iyoyi vehurumende vachizouwandudza kuitira kuti unge uchitambira zvakatongwa nedare
tine tarisiro yekuti zvichaita saizvozvo kana makatarisa mutongo wacho uri kutaura kuti mushure memwedzi mitanhatu kana kuti 6 months pachirongo zvikumbiro zvakataita zvose zvinofanira kunge zvazadzikiswa zvireva kuti minista wejustice legal and parliamentary affairs anofanira kubvisa maclauses kana kuti zviri mumutemo zvisiri kutaura panyaya yemasign language interpreter panyaya yekudare saka ndotarisiro yedu yekuti within 6 months zvinofanira kunge zvaitika hongotoziva kuti pane basa rakakura chaizvo riri kufanira kuitwa ipapo asi isusu tiripo seorganization kuti tibatsire kana kupa necessary support yavangadi kuministry ikoko nevose vari responsible for nyaya yekugadzira mutemo tiripo kubatsira support iyoyo takashanda neorganization inonzi Zimbabwe Trust saka iorganization yatinoshanda nayo chaizvo mumaprogramu akawanda saka pane zvakawanda zviri pamitemo zvisiri kunyatsoita kana kunyatsofamba nemugwara rakanaka ndopavakauyawo vachiti velegal resource foundation tibatsireiwo tiri kuita dambudziko rekuti vamwe vedu vasiri kunzwa vari kudzamara vakupikira nyaya dzavasingazivi vamwe vari kudzamara vapiwa zvisungo zvisiri kuenderana nazvo nekuda kwenyaya yekuti hapana interpreter anyatsowanikwa uye tikatarisa even kana makesis ekumasivhokoti dzimwe dzenguva munhu asi kutonzwira neinterpreter wake
ivo vedef zimbabwe trust vakataurawo here kuti vanhu vakasangana nedambudziko iroro vakawanda zvakadii vangadai vari kumatare vachishaya vanoturikira vesign language
pari zvino handina hangu mafigures acho asi tikatarisa population yemuzimbabwe mose tine over 300,000 vanhu vari kurarama nedambudziko rekunzwa Saka hii population ni akawanda chaisho munu Zimbabwe. Kana tishitazani population yetu kuti wanupura namba zakatai wangura na manidambu ziburi kusazwa.
Abo vangevari wanomirira nyeyadzo noendeswa kumatare edzimhosva nesangano relegal resource foundation amai Valerie Zvuya vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubazi yezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa paTwitter pavo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachazivisa veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation nemusi wechina chiri kuuya. Financial Gazette rinoti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa kuparura mari yemapepa itsva ine huremu hwepamusoro. Izvi zvichasvitsa mari yemapepa iri kushandiswa munyika pamabhiriyoni matatu emadhora emuZimbabwe. Mufinancial Gazette bekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonzi yabatana neimwe kambani yekunze kwenyika kuti ibatsire mukutsvaga upfupi hweZimbabwe hwakabiwa huri kuchengetwa kunze kwenyika. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda nezuro vakabudisa mashoko ekuti Zimbabwe Electoral Commission haina simba rokumisa sarudzo sezvo chikonzero chakataurwa negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga chekuti sarudzo dzimbomiswa pamusoro pecoronavirus chisina kuendeswa kudare reparamende kuti chizewe. Yari nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo aindo dango pindura kwamfano yaruti pamberi nezano PF ngati pamberi nezano PF yoma yochona maticha chihora mari ngapana kutenga tuke Jesu gwendo pauri pamberi nezano PF kana asha zvitora zvirina kunyararo kwete kutora sina ba
Digo vashamara nevatereri weStudio 7 apo ndada kumbobvunza zvanguvavo baba vari kutaura zvekuti kwanzi pamberi nezano PF avo ndambobvunza kuti vanombotambira mari yakawanda sei yekuti vangataura zvekuti kwanzi pamberi neZANU-PF vanhu vose vachingochema neZANU-PF iyeye munhu ndi pamberi neZANU-PF zvavaomera babavo.
Ini hangu ndiri muZimbabwe ndinoti vana veZimbabwe mungatendavo here kuiswa mumaoko eZANU-PF nana Munangagwa zhuwa muripo makatarira muchikona kuratidzira.
Hello Studio 7, magadi ana sisi mave, ana maiko, ana junga kandimire, magadi koko, isu tiri kuno kuZimbabwe, tanzwa nenamo, Mnangagwa achitambudza, achisati taona utungamiri wakadai, Mugabe anga ari nani, kwete zvaMnangagwa, Mnangagwa ane utsinye, kutora ma MP asiri yake, achifurirana kupi achiwapa mari, achida kuparadza pati yawachamisa. Bati ya wachamisa iparadwe na mna kupi. Ticharamba takabatira wachamisa. Wachamisa famba inarubasa. Famba nero famba. Taka kutigira.
Magadi hiko kutujo 7. Yana jonga kandiniri. Yana tanono kawandi. Magadi mesi mesi kuku. Egi ino chema chema ni mmeru wakaita zinu kuzimbabu. Uya toko zani kupe uyu wanda otitese na mwanzo wana tingita kamila papi chepo chanito chema chema ni maitiru wa awa waru kujita yu haya haya otinika yende mbele wa chita maitiru wa waru kujita yu haya tozo di mangwana manja anga pise Mnangagwa ndiani zimira zvakada iso kwa tukurwisa otinge tibisa Mnangagwa sabaya atorwisa ni kwake ajirikisira kusaini manje zvinozo namba sei manja takatarisira kumena kekudai zvodi mangwana nai mune Zimbabwe tofamba sei tine gwara here zvokuitwa nakupe zvokugara zvinorora.
Makadiko pasidio 7 upo vana mukoma tanonoka hwande nevamweswa shamarari. Aiwa tinonakirwa nechirongwa chenyu. Ini ndinoshamisika nemashoko amuzvare tokuzani kupe kuti aiwa vauya mparliament kuzomirira vanhu. Vanhu vapi vari kuzomirira? Aiwa tine example munhu anoipinda pachigaro asina kuvhotiwa nevanhu. Taisai ED zvari kuita vanhu. Tiri kuziziva chiparliament chavo chevanhu vasina kuvhoterwa. tirikuziziva hapana zvavanoita vana kupa kungoda kudya mari chete nezanupf izvi tirikuziziva vana vezimbabwe musambonyeperwa kudhanzi chamisa ndiye ari kutengesa vana kupawo ndo ari kutengesa ndo arasika gwara remusangano gwara rakaratsvangirai ndere mdc alliance kwete rana kupawo vana kupawo atakatogara tamuona tsvangira chitori mupenyu chaiyo chaiyo kuti vanga vatova vatengesi nhasi akuzodzoka vari ndipresident emdc zvambonyanya kuita sei vari kudei ngavaite zvavo chipalamendi chavo chevanhu vanoenda purezidendi wacho haana kuvhoterwa iye kupa chanonzwa mupalamendi haana kuvhoterwa chii chinombonatsoitika muzimbabwe zvinonyadzisa ini muruti pakimba lava
apa makadi apa studio eya mawani chaichaiwa zvakaoma zvinotoshamisa chako hurumende chaiyo kutengera maticha tengera maticha zvimabhoti zvokubata hove hove idzi dzodzi dzobatwa dzingari mandi to friday maticha anenge ari kuchikoro saturday vamwe vanogona kuda kuchechi kana sunday paweekend mwezi vandiri kuwacha saka hove idzi dzinobatwa rinhi nekutengeswa zvarinhi saka maticha haachatotipa zvekudzidzisa zvekutongoita zvehove zvinozvonoka hurumende ngairege kupererwa kudai so kupererwa nepfungwa kuramba yaratidza ndozvairi aiwa zvinhu zvonyadzisa zvechokwadi hatiri zvinhu zvonyadzisa munyika vapererwa zviri nani kutoti vatengese mabhoti wayo vatowedzera maticha mari dhani kuti vatovapa rimwe basa futi zvichaende zvichadzosera vana kumasuri vari kudzidza votoona kuti basa rematicha kaharishandi bhikozi mwana kaangamboti shungu kudzidza chikoro achiona kuti basa rematicha maticha opiwa mabhoti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika.
Vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Kare Rising Power nekambo kavo furuwa sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Mr. Zimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru nedanho rehurumende rekuda kuparura bhiri remutemo rinonzi Patriotic Bill sangano reLegal Resource Foundation rinoti rinofara nemutongo wakadhurwa nedare repamusoro reHigh Court uyo unoti kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pegumbiro remutemo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndiri Danilo Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.